This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, ndira 6, 2016. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vakaenda nemuvhuro, nevakaenda nezuro chipiri, vanotoziva kuti South African government yakatanga kutipa ma 6 months, okuti usadzoka nguva iyo bepa rako riri validi kana kuti richikwanisa kushanda.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti rinofara nekuvandudzwa kwemitemo yekutsvaga upoteri muSouth Africa. Tobacco Industry and Marketing Board inoti fodya yakarimwa gore rino yakaderera zvishoma nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica kuburikidza nebazi rinoona nezvemari nekudyidzana nedzimwe nyika reUnited States Treasury yabvisa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakatemerwa zvirango kusanganisira nhengo dzeZANUPF nhatu dzakashaya dzinoti vaivesa chigaro webato iri muHarare vaEmo Smidzi, vaiva nhengo yePolitibiro vaStanley Sakupwanya uye vaimbova gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaSikanyiso Ndlovu. Mudzimai wavaNdlovu amai Rose Jaele Ndlovu uye vamwe vanonzi Nalin Tavisin vakabviswawo pavanhu vainge vatemerwa zvirango mushure mekunge vanyora tsamba vachizvichenura. Mabhanga maviri anoti Agribank neInfrastructure Development Bank ndemamwe akabviswawo pazvirango.
Direct from Washington, the Voice of America.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kufara zvikuru nekuvandudzwa koitwa zvinhu kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichitsvaga upoteri munyika yeSouth Africa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuenda muupoteri munyika dzakasiyana-siyana nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe uye kusamira zvakanaka kwezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba.
Vanhu vaigona kutopedza kana mwedzi dzakatotevedzana vachingodzoka vamwe vachivatapo. Saka papa vane unonzvatunzwa wokuti vanhu vavobigwa ho vamwe vachibakwa chibharo. Saka hapapa sina kumira zvakanaka, asi chachakanyanyisa kugwadzisa futi uori hwahuripo.
Asi zviri nyore here kuti munhu akwanise kupuwa iwo magwaro ekuti ave mupoteri muSouth Africa?
Hazvizi nyore zvachose, zvikuru kumunhu wokuZimbabwe, nokuti vanhu vekwedu chimwe chachinetsa urombo, havana mari yacho. Saka vanohukurigwa nevanhu vanobva kunana Bangladesh, vanhu vanobva kunana Somalia, vanobva kunana Ethiopia. Dzimwe nyika dzakabatana zvisingamboiti zvokuti nyangwe munhu asina mari yokunobhadhara panoda kubhadhagwa, vamwe vanobatsirana kuti vabhadhare. Munhu wavo akasungwa tinozviona kumaNigeria, munhu wavo akasungwa vanobatsirana. Saka kumaZimbabwe ndo zvazvichinyanya kutinetsa kuti vawane mapepa. Asi tikarangarirawo United Nations yaichitorambawo kupa maZimbabweans asylum. So todzokerazve kuSouth Africa pachezvayo sehurumende yanga isingadi kutipa asylum kana refugee. Nemhaka yenokuta vachiti hakuna chiri kunyanyonetsa kuZimbabwe, vanhu ngavangodzokera. Iko zvino vatanga kushandura maitiro avanoita zvinhu izvi. Vakaenda nemuvhuro, nevakaenda nezuro chipiri, vanotoziva kuti South African government yakatanga kutipa ma 6 months okuti usadzoka nguva iyo bepa rako riri validi kana kuti richikwanisa kushanda. Vamwe vakapiwa ma 2 years, vanenge vakagara munomu kubva kuna 2007 zvichidzika. Saka zvinhu zvasingaitiki nokuti vamwe vava vachitochema kuti vava vachipiwa vhiki imwe chete svondo rimwe chete chete rokudhindikwa. Woine Friday udzoke futi. Another Friday iri kutevera udzoke futi. Zvazotoshayisa vanhu mabasa.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare muPretoria, South Africa. Bato rinopikisa reMDCT rinoti hurumende iri kuvandudza mitemo yesarudzo asi zviri kunonoka. Bato iri harisi kupinda musarudzo pari zvino richiti riri kuda kuti mitemo yesarudzo itange yavandudzwa. Mukuziya nyaya iyi uye zvingaitwe kuvandudza sangano rinoona nezvisarudzo reZEC, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Saka chokutanga-tanga tinoona kuti ZEC ine dambudziko rokuti mari yainopuwa netreasury kana kubva kuhomwe yehurumende vanotoiwana ichibva kubazi rezvemutemo, Ministry of Justice. Zvichireva kuti ZEC haina vote allocation yayo yoga yainopuwa panoitwa budget renyika. Ndochokutanga chatinoti mutemo weconstitution section 235 unoti independent commission ose anosanganisa ZEC ngave independent zvechokwadi, uyezve asava ane munhu anomapa atingangoti muchirungu madirective. Zvino tiri kuti kana ZEC isina mari yainopuwa directly kubva kutreasury, yopuwa mari kunge iri pasi peMinistry of Justice, yongeita kunge bazi zveMinistry of Justice, zvatoreva kuti independence yeZEC inenge yatopinda panguva yakaoma.
Asi vakawanda vangada kuziva kuti ko muri kuita sei imi seibato rinopikisa kuti muone kuti zvinhu zvachinjwa sarudzo dzisati dzaitwa.
Ndingangoti zviri kushinja zvishomanene, asi ndinofara hangu kuti kuchinja kuripo. Nokuti ndichitaura kudai patova nemutauro wokuti patazenge pane inonziyo biometric voter registration.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa kana kuti zviri kuitwa nevarimi, nhasi tine hurukuro nemukuru wekambani yeTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekurima fodya.
Varimi vazhinji vakarima fodya muno vanenge vari kukwanisa kuwana zvavanenge vachitsvaga kuti vabudise fodya yavo zvakanaka. Vazhinji zvavo vakarima fodya nemakontract yangoti chikamu zvatingati tatu kubva muzvina, three quarters varimi vari kurima nefodya mumakontract.
Ndapi makambani ari kunyanyoshanda nevarimi?
Makambani ari kunyanyoshanda nevarimi rakati wandei. Tinotarisirwawo makambani panenge TNG, yakaita ana National and Tobacco Company, ana Tribag, Boost Africa, Fidziva nana Cavendish. Ndonyangoti makontractors mahombe ekunyanyofodya.
Asi ikaita shoma fodya hazvirewo here kuti kune vanenge vairima mutengo unenge wati kwirei?
Izvo zvinotinetsei kutaura nekuti isusu hatitenge fodya pachedu. Asi zvatiri kuwana zvokuti hongu fodya inenge yakati shomesei gore rino. MuZimbabwe nyika medu makaremo nekunzewo kwenyika fodya ishoma gore rino. Saka tinotarisira zvokutaura kwamaita kuti ndofunga inenge ichitsvagwa zvakanyanyisa nevatengi vefodya. Saka ivo pangu zvinoenderanawo kuti mutengo wayo ungangoti kwirei.
Mukuru wekambani yeTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vari parunare muHarare.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada, makaterera Studio 7.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum chinotarisa zvinosangana nemadzimai mupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Rudo Manetswa vanobva ivo kunyanga North District muward 9. Avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pegungano ravakatanga reruvimbo group gore rapera rekubatsirana nemamwe madzimai kuita mabasa emaoko. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Manetswa.
Aiwa, nemi ndinokuchingamidzawo nemufaro.
Mungatitsananguriro kuti muri kupi chaiko uyezve mabasa api amuri kubata emaoko munharaunda yenyu?
Ndinogara munharaunda yekambudzi kubukira nyamandi. Semadzimai tine magurupu atinoita tichiita zvekufisha mari. Inini ndine gurupu randinoita ndichiita zvekusona ndichidzidzisa kusona madzimai echidiki. Saka ndinowadzidzisa kusona zvakasiyana siyana iye zvinezvi tiri kusona maepren tichitengesa kuti tione mari yekuzuva rama nekuzvibatsira. Asi gurupu rangu rine vanhu vanokwana iyo 19. Dambudziko ratinaro nderekuti mameshinzi mashoma, hatina mameshinzi akakwana ekushandisa uye machira acho tinoita zvekutamburira kuti tiaone. Ndo patinowana mari dzekudzidzisa kuwana dzekuti kana tiine matambudziko tinobatsirana semadzimai echidiki.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange kuita mabasa iwaya ikoko kunyanga?
Tinoona kuti tichimirire mari yekupiwa zvinotinetsei. Saka tinoona kuti tikazvibatsirawo nekubatsirana mumba sevarume nevakadzi uye achibatawo nepapa achibatawo nepapa zvinotirerukei pane kuti tingomirira kuti baba vachauya nedhora tione zvekubatsirana tezvekubatsirika mumba uye dhora riri kunetsa mazuva ano. Saka tikabatsirana upenyu hunotifambei zvakanaka.
Mataura imi kuti mune mamwe madzimai emunharaunda imomo amakabatanidza, zvazviri nyore here kuti mutaure nemadzimai aya kuti vapinde muchirongwa chenyu uyezve mune zita here regungano renyiri?
Zvainesa kuti kuunganidza madzimai aya, asi ndakabatsirwa tine gurupu ratini tine vakatibatsirawo madhona akatibatsira kuti tikwanise kuunganidza. Vakambotibatsira vakambotipawo pashoma pavakakwanisa kutipa pekuti titsvage machira kuti tibatsirike semadzimai echidiki.
Shuwiro yenyu ndeyeyi imi semadzimai echidiki ari imomo munyanga mune ramangwana? Takanyanyotarisa raramiro remudzimai mamunogara umu.
Ramangwana redu tiri tarisa dai Mwari wakatibatsira. Izvozvi zvatiri kuita izvi zvishoma zvatiinazvo, dai zvikakwanisa kukura tizokwanisa kubatsirawo kana vanotambudzika kana nherera. Nekunge chirongwa chedu chabudirira tatengesa tichiwanawo mari tisagava meshinji akakwana yekuti tikwanise kusona zvakawanda, tinokwanisa kuzosonerawo nherera kana kudzitichagawa tinokwanisa kupinza chikoro chemadzimai echidiki.
Imi mhuri yenyu yakakura sei?
Mudzimai ane vana vatatu. Wekutanga wacho akaroorwa, wechipiri wacho mukomana ari kuita grade 3, wekupedzisira musikana ari kuita grade 1. Saka ndinongoita zvekutenga ndichitengesa kuti ndikwanise kurarama, ndikwanise kuriritira mhuri yacho iti iyoyeyo. Uye neizvozvizvi saka ndakazofunga zvekuti rega ndibatsirewo madzimai echidiki ndikwanise kurarama semararamiro andinongoitawo ekutenga ndichitengesa nekungorimarimawo.
Mungati imi pamwedzi munoda mari yakawanda sei?
Dai ndaiwana mari iyo inofanira kuita 600. Dzimwe nguva ndaikwanisa kurarama zviri nani ndichibatsirikana, asi handisikari zvino handisikukwanisa kuibudisa kuti ndiiwane. Sai dzimwe izvi mari yandirizokwanisa kuwana pamwedzi ndirikwanisa kuwana inokwana kuita 150.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rudo Manetswa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanakai.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Hanemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na Bishop Anselimo Magaya vanove mukuru wechurch yeGrace Ablaze Ministries International vachitungamirawo zvakare sangano riri kuedza kubatanidza vana veZimbabwe reZimbabwe Divine Destiny pamwe chetewo nesangano riri kubatsirawo mukutsvaga vaitaidza mara vakatsakatika reitaidza mara Trust. Vazhinji vanoshamisika kuti Bishop Magaya vanobata sei mabasa ose avanoita ivo vasingaoni. Zvinove zvaita kuti titsvake hurukuro navo. Tinogamuchira ine mufaro paStudio 7 Bishop Magaya.
Aiwa, tinotenda vakandemiri, tinotenda muri weZimbabwe.
Bishop Magaya, nguva zhinji vanhu vanonzwa muchitaurwa nezvenyu mungava mudzinau, mumapepa, mudzi nepfenyuro nezvimwe zvakadaro kuburikidza nemabasa amunoita. Asi pavanozenge vazoona mifananidzo kana kukuona imi pauzima kuti ndo Bishop Magaya havaoni asi vari kuita basa rose iri, mungabatsirawo here vateereri vedu kuti vanzwisise kuti munokwanisa kuzviita sezvo sezvo?
Ndoda kutanga nekutaura mashoko akataurwa mumwe musikana ainzi Helen Bright. Akapunzwa mubvunzo kuti chii chaunofunga kuti chinhu chakaitisisa kupfuura kusaona. Helen Bright anopindura mubvunzo uyo achiti chakaitisisa kupfuura kusaona kuona asi usina chiono, kana kuti kuona usina vision. Saka Mwari vakandibatsira ndakakuvara maziso ndichiri mwana mudiki chaizvoizvo. Nenyasha dzaMwari ndikakwanisawo kuenda kuchikoro ndikadzidza sekudzidzawo kurinani kwakaita vamwe mahigh school kumayunivhesiti. Chinhu chikuru chandakadzidza ndichocho chekuti mukatikati moupenyu hwemunhu unofanirwa kuva neyaunoti mission yako yeupenyu. Ukava nayo iyoyo hakuna kusakwana kwemitezo kunogona kukumisa uye kunogona kukukanganisa.
Zvose zvamunobata izvi muchibudirira kuzviita, mune mubatsiri here wamunoshanda naye kana kuti mango jaira kunge muchiita moga zvinhu zvose izvi?
Right, regai ndingotsanangura ndichiti munhu wese whether asingaoni kana kuti anoona anobatsirikana nevamwe vanhu kunyange zvazvo vane mitezo yakakwana. Pane pamwe panova vachitoda kubatsirwa munhu haangaiti masimba ose. Asi tichicherechedza nyaya yekusaona, pane zvimwe zvinhu zvingangova nechokuita nemaziso zvandingada kubatsirwa nomumwe munhu. Zvakafanana nokuti dzimwe dzenguva ndinogona kubatsirwa naassistant wangu kuverenga mapepa nawo, kana kuti kurevisa, kana kuti kubatsirwa kuti ndiedite zvandinenge ndataipa palaptop pangu. Zvinhu zvakadaro dzimwe dzenguva zvinogona kuitika, ndinodrivewawo.
Bishop vane mhuri here?
Hongo, Bishop vane mhuri. Vakaroora chaizvo mudzimai akaisvonaka chaizvezvo makore anengati 21 akapfuura. Ndine vana vatatu, John, Glon naNokutenda. John ari kuita upper 6, Glon form 4 and Nokutenda ari grade 7. Ndo mhuri yandinayo iyoyo.
Bishop Magaya vaberekerwa kupi uye vakurirawo kupi?
Bishop Magaya vakaberekerwa kwaChirumanzu. Takazotama hedikoko tikaenda kunogara kugokwe kwanembudziya. Ndakadzidza kuPorter School for the Blind kuprimary, ndikaenda kuWadlaf kunoita form 4 yangu, ndikaenda kuA-level kuSt Stephen's Gokomera High School, ndikazoenda kuUniversity of Zimbabwe kunoita rimwe degree rangu, ndikazoenda kuHarare Theological College kunoita imwe theological degree rangu ikoko nezvimwe zvitupa zvakasiyanei.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai Bishop Magaya nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe, Mwari vekudenga vakuita zvakanaka vakuchengetei.
Manga makateerera kuna Bishop Anselmo Magaya muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure inawo zvakare. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti rinofara nekuvandudzwa kwemitemo yekutsvaga upoteri muSouth Africa. Dzimwe nhengo dzeZANUPF dzobviswa pazvirango zvatsanga dzakatemerwa neAmerica kusanganisa vakashaya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro, ndini Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Tube munhau dzechirungu.